munhu wekutanga kuva nechirwere ichi anobva akavhenekwa ari panzvimbo yematsungo teachers college quarantine center. Zvinonzi munhu uyu akabva kusouth africa uye acharamba ari munzvimbo yequarantine achiongororwa nanachiremba. Asi vamwe vagari vemudhorobha vanoti nekuda kwemashoko ekuti chirwere chave munzvimbo yavo vava kugara vakabatira hura mumaoko apo uwandu hwevanhu vari kudzoka kusouth africa vachijamba bhodha huri kuwanda. Mumwe mugari wemumusha wemucheke d vafrancis tangire vanoti pane mashoko ari kufamba anoti kune vanhu vakabva kunze kwenyika vasina kana kumbonoongororwa.
Iko zvino zvatobatwa nekutya kukuru nekuti vanhu vazhinji unotoona kuti izvezvi muno mucheke d mutoitito zvati panhingi pane munhu akabva joni asi havasi kumuindisa kuti aende kukwarandai kuti agonoonekwa kuti haana chigwere here. Iko zvino zvigwere chadova muno mumasvingo saka tiri kutotya kuti chogona kutozara chichitekeshera nokuti ivo vanogara nemunhu mumba vanozofamba vachisangana nesu kuzhe. Saka tachida kutoti ivo vanhu kana vanenge vaona munhu anenge abva kujoni ugoneku aimbogona kumboenda kukwarandaini kutichazvo.
Vatakadza maombera avo vanogara mumusha werujeko vanotiwo vanhu vari kutoka ava vanofanira kuendawo kunzvimbo dzekwarandaini kuitira kuti kutapurana kwechirwere ichi kuite kushoma.
Utano hwedu neupenyu hwedu nevanhu vari kudzoka vasingadi kuti vaende kumakwarandaini. Ini kutaura kuno kwandotoita chioti nhama yedu yakatobva kusouth africa yakatodzoka pati iko zvino ari kuwandana ari kutoedza zvokudiwa nehurumende yedu zvokuti vanhu ava vari kuwandwa vari kuwanisa nedzimwe hama dzavo. Ithink zvichakonzeresa kuti tikwanise kubatira zvigwere zvo chiya chichitapukira kwatiri nenyaya yekuti kune vanhu vari kuviga hama dzavo. Saka izvo hatizvikurudziri mune vagari vemuno murujeko. Tinoti kana munhu achinge adzoka munhu ngaate sei ngaende kukwarandaini. Vese vakadzoka please tinokumbisa kuti kana kumwe waona asina kudzoka anoda kukwarandaini munhu ngangodzoka tese aende kukwarandaini madhezi mashomashoma ini zvinopfuura.
Vachibudisa mashoko ekuti chirwere chavemo mutauriri wecovid-19 task force mumatsvingo varogers iri mai vakurudzira vagari kuti vasavanze hama dzavo dziri kudzoka uye vavatidzari vamhangare kubazi ravo kana paine vanhu vari kupinda munyika vasina kuongororwa.
Saka tikukurudzira vese vari kupinda kuti vapfuure nekukwarandaini senda imi munzvimbo menyu kana minana womunoziva kuti uyu akabva kunze kwenyika mukurudzirei aende ando atestiwe. Kana zvichinetsa vamwe vanoshaya kuti toziisa sei fonai pa-2019 motaura izvozvo kuti tine munhu ari pano akabva kunze kwenyika uko akanga unge ari panext door taurai aende kutestwa. Izvezvi taane kesi imwe chete inoratidza kuti korona tinayo munzvimbo medu saka ngatirwisani nayo tiri pamwe chete ngatibatsiranei nekuidentifya vanhu vakaita seiwavo.
Sangano rinomirira vagari vemasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti mura ratsinhirawo richiti vagari vasavige hama dzavo dzinenge dzadzoka nekuti izvi zvinogona kukanganisa utano hwedhorobha rose. Vanoona nezvekufambisa kwebabasa mumura muzvare rumbidzai magurupira vanoti sangano ravo rakatanga chirongwa chekudzidzisa vagari kuti vasarige hama dzavo mudzimba uye vavakidzani kuti vamhangare vanhu vanooneka vachityora mitemo yenational lockdown.
Takaparura programu yekudzidzisa vagari zvakakoshera kuti hama dzavo idzo dziri kubva kunzvimbo yakaita sesouth africa dziende kuquarantine uko kwavanonoongororwa uye nekutestiwa kuti havana here korona. Zvakare tiri kudzidzisa vagari kuti vakange vaona hama vadikani kana vamwe vari munharaunda vakajamba mabhodha vakazviviga mudzimba ngavazivise vetask force kana mapurisa kana vezveutano nokuti izvi zvakakosha kudzivirira ivo nemhuri dzavo sezvo chirwere ichi chichikwanisa kuparadzira nokuda kwehama idzo dzavanenge vakaviga mudzimba.
Vachitaurawo nevatori venhau nhasi sadyaro wekomiti task force mudunhu remasvingo uye vari gurukota redunhu vaezra chadzamira vati komiti yavo iri kutaura nevanochengetedza runyararo kuti vawedzerwe kunzvimbo dzebhodha dzinojambwa nevandi kudzoka zvisiri pamutemo kuti vasatize kuenda kunoongororwa. Vachadzamira vakurudzira vagari vemasvingo kuti vasarohwe nehana nemashoko ekuti chirwere ichi chave mudunhu ravo vachiti hurumende yagadzira zvakakwana kurwisa chirwere ichi. Munyori mubazi rezvekufambisa kwemashoko munyika vaniki mangwana vakabudisa mashoko ekuti mudunhu remasvingo rine nzvimbo nhatu dzinochengeta vanhu dzinoti Rupanganwa iyo ine vanhu 21, Masvingo Teachers College iyo ine vanhu 241 nevapfumbamwe uye Masvingo Polytechnic iyo ine vanhu 10. Ndakamira Studio 7 ndiri mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.